manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mawadhi mazhinji emuzvipatara zvehurumende anovharwa zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti. Dare redzimhosva ropa mutongo waro nechipiri svondo rinouya pagakava riripo pakati peMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Vakawanda vanoti hapana chekupemberera pazuva rekuwana kuzvitonga mangwana sezvo veruzhinji vari kutambura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana mukoti vanoshanda muzvipatara zvehurumende kuri kuenderera mberi zvisinei nekutyisidzirwa kwavanonzi vakaitwa negurukota rezveutano vaDeputy Parirenyatwa vachiti vashandi vemuzvipatara ava vadzokere kumabasa apa nyaya dzavo dzichiri kugadziriswa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iye.
Pashanyirwa chipatara chikuru cheParirenyatwa nhasi, Studio 7 yaona kutambura kuri kuita veruzhinji sezvo vasiri kurapwa. Varwere vazhinji vanga vachidzorerwa kumba zvisinei nekurwara kwavo, uye vamwe vachiudzwa kuti vanotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvisiri zvehurumende. Muward A1 iyo inoshandiswa nevarwere vakamirira kupiwa mibhedha yanga yakavharwa. Studio 7 yaona varwere vanga vachiratidza kuti vachiri kudzimbikana nemuviri vachiburiswa muchipatara ichi sezvo kusina vana mukoti. Mumwe wavadzoserwa kumba ndisekuru Wilson Mashambe avo vanogara kwaMutoko. VaMashambe vati vari kushungurudzika zvikuru nekuti pavakambouya kuchipatara cheParirenyatwa vakaona vana chiremba vachiramwa mabasa vakasarapwa. Rwendo runo vawana vana mukoti vasingashandi.
Zvino zvacho senini ndashungurudzika nekuti ndakabva kwaMutoko ndokupiwa transfer yekuuya vapa yekuuya kuno kwaMutoko uku kwaParirenyatwa. Ndosvika ndipo takasvika panzikanzi madhokota ari pai ari pastrike. Kubva ndauya kubva ndadzoka futi izvozvi pandadzokapa muswani akati uzvai muswani wa17 nhasi wari kusvika ipo pano. Wanti haya iso hati tukwanisiba kutichiche tizvite itenda kuti muone ma private doctor.
Sekuru Mashambe avo vange vatova kuda kubudisa misodzi vaudza Studio 7 kuti havana mari yekuenda kuzvipatara zvisiri zvehurumende. Vati kunyange hazvo vari kurwadziwa zvakanyanya vange vave kudzokera kumba kwaMutoko. VaMashambe vachema-chema kuhurumende kuti dai apa vashandi vezveutano mari vadzokera kumabasa.
Handina mari yacho kana nekuti dambudziko rondinari yezvino rokuti ipapa pandimire ipapa neiwe tega ega izvozvi iri kubuda ropa urwa kudya izvozvino handisi kukwanisa kudya tangoona cheu chekudya kana tumusuwa mumwe chete iye unoona yakubuda nhingi tubu iyai yakuenda kunovhara haichambokwanisa kana kuburitsa nhingi ndiri kurara izvozvino kubva musi wa27 wandakabva kuno kusvika nhasi uno handirari nedambudziko iro rokurwadziwa. Chinhu chiri apapa ndechekuti chetingagogona hedu kukurudzira ndechekuti ipo pano pamberi pehurumende zviri nani kuti vagone kugadzirisa nokukasira pamberi pechipemapemanhingi pemanesa kuitira kuti mhomho zhinji tichapara nokuti takauya tiri kudzorwa.
Mumwe murwere ada kuzivikanwa nezita rekuti amai Matilda vashora zvikuru hurumende yavaEmerson Munangagwa nekuramwaramwa mabasa kuvashandi vehurumende. Amai Matilda vati vanoshamiswa kuti hurumende yavaMunangagwa iri kuitira zvakanaka vari mumajeri asi ichitadza kuchengetedza varwere.
Vari mumajeri vari kusunungurwa istiri kurwara zvatisi kukwanisa kana kujika kana kuti ndirugara nichirutsa asi kuti tisunungurwe aiwa kuti tirapwe vari mumajere vari kusunungurwa vari kunzifamba izvenyu ko isuwo tiri kurwara ra tinovhota sei tichirwara kudai haiwa ngava vabatsire nemari dzavo vatirapewo tipone
mukuru musangano rezimbabwe medical association vashingi bopoto vaudze studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvipatara zvehurumende vakati shuviro yavo ndeyekuti hurumende ikurumidze kugadzirisa dambudziko iri kuti upenyu hwevanhu husaramba huchirasika
isusu kuzimbabwe medical association hatikurudzire kuti vashandi veutano vaende pastrike asi tinozvigamuchirawo kuti vanobvumidzwa nebumbiro remutemo renyika kuenda pastrike kana vatadza kuwirirana naemployer wavo tinokurudzira ana mukoti nehurumende kuti vaongorore nyaya iyi nekukurumidza kuti strike ipere tisarasikirwe neupenyu hwevanhu zvakanyanyisa
Studio 7 haina kukwanisa kubata sangano rinomirira vakoti pamwe nekunzwa divi rehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
tichiri panyaya yekurangwa mabasa kwavana mukoti chipatara chikuru chemuchinoi chavhara mawadha akawanda nekuda kwekushomeka kwavana mukoti avari kurangwa mabasa nyika yose Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
Mukuru wechipatara ichi vaColette Mawiri vanoti vakamanikidzwa kuvhara mawodhi evarume nemadzimai evanorwara kana kuti medical ward pamwe nemawodhi evarume nemadzimai evanorwara nezvinoonekwa kana kuti surgical ward nekuda kwekuramwa mabasa kwana mukoti vanosvika mazana matatu Vamawire vanoti varwere vose vakaiswa muwadhi yemadzimai ari kutarisira kusununguka sedanho rekuti varapwe nana mukoti vashoma varipo
right nyangoti chokwadi kuti manesi edu vakajoina industrial action nemande si tine matrons vari pabasa vamwe masisters in charge vari pabasa zvakare koita tine student midwives vari kutibatsira together with the senior student nurses and vari kushanda under the supervision of my senior nurses so zvatakaita pakaenda manesi edu taka compressa chipatara chedu kuti tive ne department ratinogona kunyatso manager zvakanaka nema nurse mashoma tina and hari zvino tiri kushandisa maternity ward ndiyo yataka sanganisa mapatients ese kuti tivaonere imomo
Vamawire vanoti kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka pachipatara vanoti havasati vafirwa nevanhu zvine chekuita nekurama mabasa kwana mukoti
hatisati tasanganisana nerufu rwatingati rwakonzerwa nestrike iyoyi so situation yedu pachinoi provincial hospital
vamwe varwere vakaburitswa muchipatara vari kushora danho ravana mukoti rekuramwa mabasa vachisiya vanhu vachirwara muchipatara Mumwe murwere asina kuda kunomwa nezita anoti vana mukoti havafanirwe kukoshesa mari kudarika upenyu hwevanhu.
Nyika chinoraramika sei kana vasingakoshese utano hwevanhu nemhaka yekuti marika mari iri kumashure tese tese vanhu munyika munhu hamusi kushandura zvinozivikanwa so ivo vari kukoshesa mari sei ivo vari anda hurumende vari maworkers ehurumende zviri kumbofamba sei
vagibbon somondo avo vanobva kumangura vatora baba vavo vaburitswa muchipatara vasina kunyatsopora vasomondo vanoti hurumende navana mukoti vanofanirwa kuwirirana nekuti varwere vasina mhosva ndivo vanofa
vanofanira kuti vawirirane naemployer wavo kaze pakupedzisira ka anosafa ipatient aringa ari toti chi ari innocent kaze health is the basic thing tano ndochinhu chekutanga tatanomboita ini
vamawire vanoti pari zvino havana uwandu hwevana mukoti vari kudzidzira basa vari kuyamura muwadhi yakasanganiswa varwere Varwere vakawanda vari kuburitswa vasina kupora vari kudzokera kumba uko vanoti vanogona kufa sezvo vasina mari yekuenda kunorapwa nana chiremba vakazvimiririra vana mukoti vakatanga kukanda mapadza avo pasi nezuro vachiti hurumende yakavanyepera kuti ichagadzirisa zvinhu asi iyo pasina chairi kuita ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa
Mutongi wedare repamusoro mubulawayo Justice Francis Bere vati vachapa mutongo wawo svondo rinouya panyaya makakatanwa pakati pebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDCT inotungamirwa namuzvara Tokozani Kupe kuti yonzwikwa zvechimbi-chimbi here kana kuti kwete. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vabere vati vachapa mutongo wavo nemusi wechipiri svondo rinouya. Gweta ramuzvare Kupe avo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvinafundo Love More Maduku vaudza dare kuti havaone zvakakodzera kuti dare rinzwe nyaya iyi zvechimbi-chimbi nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Chimwe chezvikonzero zvavapa ndechekuti nyaya yekuti ndiani anofanirwa kushandisa zita kana mifananidzo ine chekuita nebato reMDCT haingave nyaya inganzi inoda kugadziriswa nechimbi-chimbi nekuti ivo muzvare Kupe vanozviona saivo vanofanirwa kuve mutungamiri webato iri vachiti iyi ndiyo nyaya inofanirwa kutanga yagadziriswa. Vatiwo muzvare Kupe vakakwira kudare reConstitutional Court vachipikisa kudzingwa kwavakaitwa mudare reParamende izvo vati zvine chekuita nenyaya iri pamberi pedare.
Tisatanga kutaura takamirira Dr. Kupe tichiramba nyaya yekuti vaunzwa kudare neMDC because ivo ndivo acting president weMDC. Saka tati kune dare ndiani kuhari kunzi MDC uyu ari mukumirirwa navakomichi. Saka izvozvo nezvimwe zvatataurawo zvekuti nyaya yavo haisingamhanyiswa nekuti kuchaitwa maelection zvinozoonekwa ikoko kuti uyu anomira sei, uyu anomira sei. And then ivo vakupe vatoenda kuConstitutional Court. Saka dare ngarisamhanya kuita izvozvo. Nekuti vaMDC vauya kucourt vanga vasina kuunza bumbiro remutemo ravari kuti ndiwo reMDC. Isu tikati aiwa, saka dzese nyaya idzi tirikuti nenyaya izvozvo tasawirana, saka ngadi nyaya ingaitoraswa isati yatombopinzwa mukati mayo.
Asi gweta reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaLucas Ngomo vati nyaya inofanirwa kunzwikwa nechimbi-chimbi nekuti muzvare Kupe havasisiri nhengo yeMDCT uye pavakadzingwa mubato havana kutora kana danho rimwe chete rinotarisirwa pamutemo kusanganisira kuchishandiswa bumbiro remutemo yebato reMDCT. Pambeita mubvunzo mudare pamusoro pekuti bumbiro remutemo yeMDCT chairo nderipi sezvo mumagwaro emudare muzvare Kupe vakapa rimwe bumbiro sairo chairo ukuwo vebato reMDC inotungamirwa navaChamisa vakapawo rimwe. Nhengo yeNational Council yeMDCT inotungamirwa navaChamisa vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti muzvare Kupe vachirega kushandisa zita rebato iri nekuti vakadzingwa mubato uye vatiwo bumbiro chairo reMDCT rinozivikanwa.
Maiswa mapepa abva kuHigh Court yekuHarare akatoongorora nyaya iyi kare vakagobuda nechiwanikwa chekuti constitution yatiri kusevenzesa isu seMDCT ndiyo constitution yechokwadi. Constitution yavaunza kuno iconstitution yakambounzwa nemamemba maviri in fact vamwe vanhu vavo vaifamba zvavo mustreet vaviri vaizviti mamemba eMDCT vachida kuti vatiwo vatsvangirai vakanganisa kwapoenda madeputy president mairi. Dare ndokuwana kuti kwete.
MDCT inotungamirwa navaChamisa yakakwira kudare svondo rapera mushure mekunge muzvare Kupe vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiti ndiwo mutungamiri chaiyewo MDCT. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Sibusiso Moyo, vari muno muAmerica, umo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumisangano yakanangana nekukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika. Vari kutarisirwawo kuita misangano nevamwe vakuru vehurumende yeAmerica nechinangwa chekuumbiridza ukama hwenyika mbiri idzi. Dr. Moyo, vari kufamba nemanga makurukota anosanganisira gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa uyewo gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya. Mukuziya nezverwendo urwu, tanonoka wande weStudio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Tiri muno muNew York tanangana nechinangwa chedu chokuvaka Zimbabwe patsva tichiunganidza kuti Zimbabwe ibudirire kubva payanga iri nezvinangwa zvatakatarwa naPresident Edi Mnangagwa kubva musi wa24 November 2017 zvokuti mari yokunze ikwanise kuwanikwa ichipinda muZimbabwe uyezve isiwo tichigadzirira kuti kana mari yokunze yasvika muZimbabwe ikwanise kuwana zvainoda ende zvinodiwa zvichakodzera kuti nyika ibudirire neupenyu hwavanhu hwataakuda kuti hupinduke ende hupunduke kuti zvizadzisiwe. Saizvozvo tauya muno muNew York so that ma American investors vakwanise kuti vawisise zvese zvatiri kuda kuita muZimbabwe mara nokuvaka upfumi. Uyezve tapedza neAmerica tinoenda kuLondon uko tichaendenderera mberi tichivaka ukama kuitira kuti ma investors nemari yekunze yemuEurope ikwanise kunge ichidzoka zvemuZimbabwe.
Zimbabwe yakashedza nyika dzakawanda namasangano akawanda kuti vauye kuzoona kuchitwa sarudzo. Pakamira sei pari zvino? Pane nyika yamboti yakutaurirai kunyunyuta kwayo here pamusoro pamagadziriro ari kuitwa zvesarudzo?
Bodo, chokutanga ndechekuti President Mnangagwa vakadikeya kuti hurumende yavo inoda sarudzo yakajeka, uye sarudzo inokodzera, uye sarudzo inoita kuti pasi rese ringe richigutsikana namafambiro anenge aita sarudzo racho. Uyezve kuti zviitike izvozvo, mukuru wenyika wedu akati achadaidza munhu wese anoda kuuya kuti anyatsoongorora achiona kuti sarudzo yedu inofamba sei. Saizvozvo pana maorganizations akawanda auya ari kutarisa kuti preparation yedu yakamira sei, ndezvapapi navamwe vari kutibatsira kuti zvinhu zvese zvinenge zvichidiwa kuti zvinge zvichifamba zvakanaka zvifambe zvakanaka. So far tiri kuti isusu nyika dzese nemaorganizations awanda so far ari kugutsikana nerwendo rwatiri kutora rutorwa neZEC in particular kuti varane maelections edu muZimbabwe.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Sibusiso Moyo, vachitaura vari parunhare muNew York muno maAmerica, natanonoka wando Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi musangano reInternational Monetary Fund kana kuti IMF dzinoti upfumi hwepasi rose hucharamba huchikura zvakanaka kwemakore maviri anotevera, asi dzinotarisira kuti kukura uku kuchadzikira mushure megore ra2020. Mapurisa nhasi adira hutsi hunokachidza kune vechishiite Muslim vanga vachiratidzira muguta guru reNigeria reAbuja muzuva repiri rekurwisana nevaratidziri vari kuda kuti mutungamiri wechitendero chavo asunungurwe. Mukuru weshiite Ibrahim Zakazaki ari muusungwa uye asati amiswa pamberi pedare kubva muna zvita 2015. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti Zimbabwe iyo yave pasi peutongi hutsva hwava Emerson Mnangagwa yave munzira yekumuka munyaya dzezveupfumi, kunyange hazvo vamwe vari kuti hapana chikuru chatichaonekwa. VaMnangagwa nehurumende yavo vari kukwezva vekunze nekurudziro yekuti mikana yekuita mabhizimusi muZimbabwe yakavhurika kana kuti Zimbabwe is open for business. Muchikamu chedu chezveupfumi tabata mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, takatanga nekuvabvunza kuti vari kuona here vekunze vachiuya kuzotanga mabhizimusi vachitevera kurudziro iye.
Vanhu vari kuuya asi vari kuuya kundotarisa kumbondoona kuti zvakamira sei. Saka hazvirevi kuti vadyara zvavanenge vachida kuita, nokuti vanombomira vachida kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Kana zvinhu zvakamira zvakanaka, munhu anenge achida kudyara mari yake hango uye otodyara ipapo. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitwa. Utanga wauya woongorora kuti chii zvakamira sei, woongorora kuti zvinodiwa ndezvipi, wouya zvino odyara zvinotora nguva zvakare kuti udyare. Pari zvino vanhu vari kuuya, tiri kutaura nevanhu vakawanda kana nesuwo vari kungouya kunzwa kuti zvakamira sei. Ichokwadi here kuti zvinhu zviri kushanduka? Vari kumbomirira kuti maelections, nekuti maelections asikaitwa unenge usina kungwara kamunhu kutanga wadyara usati waona kuti mhepo iri kuenda kupi.
Tinonzwa gurukota rezve kudyidzana dzimwe nyika pamwe nekutengeserana vasibusiso moyo vachitaura kuti paita shanduko hombe kwazvo muchirungu ari kuti tremendous changes shanduko dzavaisa ivo muri kuonawo here shanduko idzo dziripo dzekuti dzinganyevenutsa vekunzeva
shanduko iri kudiwa haizi yekutauraka homu kutaura kwashanduka asi chavai kudiwa iko zvino ndechekuti pamiriro yezvinhu muchirungu inonzi ease of doing business zvinge zvichigadziriswa hazvingogadziriswi musi umwe chete zvinotora nguva yakareba kana vamunangagwa wakataura vari kukigali kuti zviri kutora nguva yakarebesa kuti mabhizinisi arejeswe muzimbabwe saka zvinhu zvinoda kutomboti zvitore nguva hatiko zvino svondo rapera iri takachitaura nevanhu vekuhwanda vanga vachitipawo pfungwa dzavo maitiro avakaita saka hatisatataka kuzviita tiri kutaura kuti tinoda kuzviita asi hatisati tanyatsoita zvokuti vanhu vauye vadyare zvinhu zvese zvinge zvamugwara rokuti vanhu vanouya zvichiita nyore nyore hazvisa zvanyatsokugadziriswa
tinoona kunge hurumende yava munangagwa iri kunyanyotarisa vekunze panyaya yekuti zimbabwe yakavhurika kuita mabhizimusi ko vemunyika vari kupuwawo mikana yakaita sei
ndodambudziko racho rokuti nyaya yokuti zimbabwe yazaruka kwemabhizimisi iri kungonangana nekutenderera kunew york kulondon kuchina beijing kudzoko hatisi kutarisa mabhizimisi emuzimbabwe kune nyika dzakawanda dzakawana mari yokunze asi hazvine kuti kana usina chinangwa chakati twasa twasa mari iyoyo inouya yopundusa upfumi hwenyika yenyu vanogona kuuya nyika yenyu iri kukura asi kukura kwenyika yenyu hakusi kubatsira vanhu vemunyika venyu kuti zvibatsire vanhu vemuzimbabwe tofanira kunge tine kudyidzana anonzi muchirungu malingeji ekuti iye auya nekambani yake yekunze anoshandawo nevemuno muzimbabwe vanoita batsira pamwe chete anonzi majoint vengers tinobatsira kuti vanhu vemuzimbabwe vaonewo uchenjeri unyanzvi nekuziva kwemabatiro emabhizinisi ekunze maringe nekushanda kwavanonge vachiita nevagara nebasa iri vari kubva kunze kwenyika saka hazvingoiti zvoga zvotoda kuti munge muine strategy strategy yemalinkage wekubatanidza mabhizinesi iwayo nevemuno vangave vechidiki diki vangave mabhizinesi madiki asi vobatanidzwawo kuti vange vaine chavanoita kana kuti vangangodaro vachipawo zvinhu zvinodiwa nemabhizinesi mahombe iwayo kana kuti vodyidzana nemabhizinesi mahombe iwayo kuti ivo vakurewo vachiona zvinenge zvichiita mabhizinesi abva kunze kwenyika
munoona kunyevenutswa kweindigenization kana kuti mutemo unopa upfumi kuvatema kuchibatsirawo here urongwa hwavo
hongu chimwe chezvinhu chakanga chakabata zvinhu kuti zvisafambe saka chinhu chihombe chakaitwa icho chokugadzirisa kuti zvimire zvakanaka vanhu vekunze vasatye kuti vakangoutsa mari yavo 51% inobva yangotorwa nevemuno vasina chavanenge vaita saka chinhu chakanaka chakaitwa asi sekutaura kwandaita chana chimwe hachitwariita chinhu chimwe ichocho hachiziyo chinoita kuti mabhizinesi afambe
vanga vari mukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vari parunhare muharare nestudio 7 vanhu vazhinji munyika vanoti havachaoni chiremera chekukosha kwezuva rakawana nyika kuzvitonga sezvo vari kutambura nepamusana pekutadza kutonga zvakanaka kuri kuitwa nehurumende yezanupf gandri maramba anotipa nyaya inotevera
vanhu vakasiyana-siyana vanoti kunyange nyika yakawana rusungunuko muna 1980 vakawanda vavo vari kutambura zvakanyanya pasi pehurumende yevanhu vatema vakawanda vanochema nerekuti munyika hamuna mari uye mabasa haasi kuwanikwa muzvare esa chimanikire vanoti kunyange zuva iri rakakosha munhoroondo yenyika chiremerera charo chakaderedzwa neutongi hwezanupf kusanganisira nehurumende itsva
isu independence hatisi kuona miningi yayo uye kutoipembera kunototinetsa totoona ritori zuva rekuti tigare hedu pamba kana kuita mabhizinesi edu nekuti chinonetsa ndechekuti chakanatsorwirwa chaicho hatisati takuchiona tiri kungotambura kubhengi unoita 6 hours wapedza wobva wanzi mari yapera kana kupiwa ma10 cents chaiwo zvinhu zvakangooma kuti ku unenge uchinzi celebrate independence but usiri kuona hu independent wachina wawave iwewe semunhu.
Vamwe vanoti vari kupembera zuva iri mangwana vachinyunyuta nekuti varwere sungunuko vakarwira kuti vanhu vasungunuke kubva mukumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, asi izvi zvichiri kungoitika. Vazivana ichikwanda vanoti vachapedza zororo iri vachitsvakira mhuri yavo raramo nekutengesa zvinhu zvavo pane kuenda kumhemberero.
Zuva reindependence semaonera ndiri kuita uye semamiriro aita zvinhu muno munyika, zuva iri hatisisina chirema chanofanirwa kuve rinacho, nekuti vanhu vaomegwa neupenyu kwose kwose kwatiri kusangana nevanhu tichiona vachirarama tichiita zvatichita tichishanda nevanhu because isu totoenda mustreet unless totadza nevanhu vakawanda wanda. Saka zvinoreva izvo kuti vanhu vanouya ndiri kuita isusuka handingakwanisi kundiwa ndimuke nichienda kuindependence kunoenda vamwe kustadium kunofara, nekuti ndikangoita izvozvo mhuri yangu inoshayiwa mari ende izuva randiinda towestawo pakunditsvage mari. Saka naizvozvo isusu life yedu yatiomera zvokuti tisetichedza maholidhay handioni kunge zvii zvinhu zvinotifambira pachangu inini.
Asi mumwe wevechidiki vatavara mudukuti vanoti zuva iri richiri rakakosha uye rinofanirwa kupembererwa nekuremekedzwa nemunhu wese nekuti nyika yakasungunuka. Vamudukuti vanoti hurumende itsva iripo yadzosa kukosha kwezuva iri richipa vanhu mukana wekusungunuka kutaura zvavanoda munyika.
Tinotenda kuti mavalues achipo ende achakazara. Tichitarisa chimwe, one of the items yakange yakaunzwa neindependence was freedom of speech, inova iyo yakaupodwa iko zvine zvine this new dispensation yanga yavharika before. Atiri kuona kuti tine over 100 political parties dziri kukwanisa kuita contest and they are speaking freely all over. Saka tiri kuratidza kuti this new dispensation has brought us to what the independence was all about. All political parties, I am sure they are all invited to the independence celebration which will be happening tomorrow all over the whole provinces in Zimbabwe.
Asi mutungamiriri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vapita mutasa vanoti vanocherechedza zuva iri vachinyunyuta sevashandi.
Vashandi ndivo vakatanga nehondo yechimurenga, tikaona kuti varwi vazhinji vakabva kuvashandi vana Dr. Ngomo vaiva vashandi vamiriri vevashandi vana Dr. Comrade Ndabaningi Stole vaiva vamiriri vevashandi ndivo vatungamiri vakatangazve kupinda musango kunorwa hondo dzechimurenga. Vaine chinangwa chekuti vashandi vagare zvakanaka muupenyu hwavo munyika itsva yeZimbabwe. Saka tinoona kuti izvozvo hazvichatariswa navari kutungamira zvino vemabhizimisi nevehurumende. Saka tiri kutemberera nguva iyi asi tiine kutsutsumwa kuti takabirwa independence yedu.
Kunyange takundikana kubata gurukota remasvingo vaJosia Hungwe kuti vatiudze kuti gadziro dzemhemberero mudunhu ravo dzakamira sei, anoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yavo vafunga imbetsa vaudza vatori venhau kuti zvinhu zvose zviri mugwara. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kubatana nemhuri yose yeZimbabwe mukupemberera zuva rekuwana rusununguko. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naIvan Zininga navatulani Muswalento.
Independence yedu inouya muna 1980 inouya after liberation struggle and yatingati hondo yerusununguko yakairira zvinhu zvakafanana nevhu kusanganisira nawo zvakare yainzi one man one vote. Saka isu nhasi tati Zimbabwe zvasvika 38 years tave nenguva tichingotaura nenyaya yedzimatongero enyika neizvo zvakarirwa nevanhu vakaenda kuhondo kuti tinge tasvika panapa, asi tinenge tine mareservations kana kuti tine zvimwe zvinyuto dzatinazvo dzatiri kutarisana nazvo maererano nematongero atiri kuita. Saka mutsipinende dii tinotaura zvinofanana nekuti tinoti maelections ei muzimbabwe aane nguva asiri free and fair. Maelections awa ane kumbunyikidzana. Maelections awa aane nguva tichiita pachomutwani kwavo ndaaaaeamuo pachisukawo zvakare kurigwa kwamaelections.
Ava vanga vari mukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition watulano Muswelanto vachitaura naIvan Zininga vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Regai tikupei misoro yenhau zvakare. Mawadhi mazhinji emuzvipatara zvehurumende anovharwa zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navanamukoti. Dare redzimosva ropa mutongo waro nechipiri panyaya yegakava rezita reMDCT. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mabasa 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunandzelela imihlobo yokuhlukumezwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzela abantwana idili eHarare lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe kusasa.
Emkhundleni lapha emthethwandaba besikhangelane lo daba olulethwe libandla leMDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bhebhe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo.
Umkhokeli welinye lamacele eMDCT unkosazana Thokozani Khuphe usekuthethwandaba wephezulu oyehighcourt lamuhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwesilinganiso sabantwana abaqhubeka behlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukudlengulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulela amazwi kumbiko wakhe emkhosini wedili alenzele abantwana enkundleni yeCity Sports Center eHarare ukwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abavela ezigabeni ezilishumi zelizwe bamukele ngenjabulo enkulu ukufika kukamongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende eCity Sports Center. UMnangagwa uthethe leli thuba ukuxwayisa abazali ukuba banakekele abantwana ukwenqabela ukuhlukumezwa kwabo.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunandzelela imihlobo yokuhlukumezwa.
Esinye seziphathamandla kugatsha lwezemfundo uMnumzana Paul Damasani ugcizelele amazwi kaMnangagwa. Abantwana bakhuthazwa ukumangalela labo ababahlukumezayo ngendlela ezehlukeneyo ebadaleni lasemapholiseni kungelani lokuba ngubani okwenzileyo lokho. Uhulumende yena uthi uzodlala indima yakhe ekuvikeleni abantwana ngendlela ezehlukeneyo ikakhulu esebenzisa imithetho yelizwe. Uthi zizojeziswa kanzima iziganyi ezihlukumeza abantwana kungakhathalekile ukuthi zinezikhundla bani kunhlangothi zempilo. Bayaqonqoselwa abantwana ukuthi baziphathe njalo behlukane lezokusebenzisa okudakayo. Bekule micimbi-cimbi yokulibazisa bonke abakade bekulombuthano ogoqela umculo wengoma zomdabu kunye nomhlabelelo osakhulayo olodumo owaziwa ngelokuthi Killer T. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
IZimbabwe kusasa inanza usuku lokuthola uzibuse loba nje iningi labantu lilembono ehlukeneyo ngaleli langa besithi inkinga ababhekane lazo azikhombisi ukuba ilizwe lathola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolo daba.
Kusasa abantu bakhangelelwe ukuyabuthana enkundleni eye-White City Stadium koBulawayo lapho umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosazana Angeline Masuku akhangelelwe ukwethula inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokunanza ilanga likazibuse. Abezomvikela abasakhulayo labaculi abehlukeneyo bakhangelelwe ukwethula imidlalo ehlukeneyo yokujabulisa uZulu ozakulo umkhosi. Inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kunye namabandla ezombusazwe aveze imbono yabo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bethi yebo sekulilanga nje abalihloniphayo ngoba akukho okukhombisa ukuba balijabulele bayadubeka. Isikhulumi senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthi njengomthwakazi kunzima ukuthi leli langa balijabulele ngoba lokhe bephila nzima ukwedlula lasembusweni wabahuquluzi benotho.
Elanga likazibuse thina njengabakomthwakazi kuba nzima ukuthi sibe lakho esingathi sibe sikulungiselele ngoba thina njengomthwakazi sivela sikayithole independence. So ukuthi sithokoze ngaleli langa angiboni ukuthi komthwakazi kuyasebenza.
Umqoqi jikelele wenhlelo webandla le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu laye uvumelane loSibanda esola umbuso webutho ethi ayisikho abakukhangeleleyo ukuthi libuse.
Ilizwe leZimbabwe singeke sikhuthaze uZulu ukuthi khankase njalo ahloniphe ukuthathwa kwelizwe ngamasosha. Abantu beZimbabwe balilwela ilizwe leli bencedisana njalo lamasosha ukuthi balikhulule. Amasosha kakhululanga ilizwe ukuthi basibuse.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Helen Mpofu uthi akula okokujabulela ngaleli langa angakutsho yikukhuthaza abantu ukuba abaphume bayebhalisela ukuvota ukuze bazikhulule ebugqilini obukhona.
Ilanga le-independence likhanya akula malungiselelo. Thina njengamaZimbabweans siphongu-celebrator ukuthi lilanga nje elakhululwa ilizwe ngo-1980. IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe beregister ngoba lokhu kuvuliwe. Beregister sikhulule iZimbabwe.
Kusasa iZimbabwe inanza uzibuse wesimachumi amathathu lasificaminemibili okwakuqala ingekho phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe kodwa abantu bathi akula nguquko asebethe bayibona kusukela ilizwe lithatha uzibuse ngoba baphakathi kobuyanga obudlulisileyo. Iningi labantu liyadubeka alilamisebenzi ezibhedlela odokotela labongi bakhalala imisebenzi amabhanga awalamali imigwaqo ifile indlala ibambile kuthi labafundi abanamali yokuya esikolo njalo abaphila ngcono ezweni ngabasembusweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi azilalutho ezingalutsho ngemikhosi yokunanza uzibuse ekhona kusasa ngoba iningi lazo azikaboni ubungcono bombuso weZANU-PF kusukela ngo-1980. Kodwa kulezinye njalo ezithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba abalwa impi yenkululeko banikela impilo yabo ukuze abantu abansundu bazibuse. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Esinye salabo abangela abakukhangeleleyo ngaleli langa ngosakhulayo umnumzana Trevor Gumbo othi abalwa impi yenkululeko yibo asebebone ilizwe bephatha uZulu uChapa njalo besala ukusuka ezikhundleni.
Hayi, eqinisweni mfowethu, i-independence thina sibona ukuqakatheka kwayo. Ngoba singaqakathekisa i-independence kuyafana nokuthi sesiqakathekisa bona abathi bali impi. Lawa abathi bali impi abafuni ukuthi izikhundla zakhona ngoba bathi bona baleli lizwe sokuthi ukuthi izikhundla zakhona ngezabo.
UThabani Nyathi uthi njengabatsha abasabona ukuqatheka kwelanga leli selikhanya lingelani labo.
Significance down the line thina kithi ebantwini abayintsha asisakuboni because xa sikhangelele ukuthi sibe siphile elizweni eliku-independence elizibusayo ukubusa kwangkhona kuhlukile ngoba ababusi yibo abazibusayo thina asibuswa ngoba kulento eziningi esingazibhenefithiyeyo njengabantwana abancane njengentsha njengesizwe so i-significance ye-independence elanga lezibuse kanye ikhwabithi kangako njalo kanye boni ilokhu isinto eyiyo.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe leli langa linikeza uZulu isikhathi sokukhumbula lapho avela khona lokuzinikeza okwenziwa ngabalela uZibuse.
Ilanga lokuthakazelela uZibuse lisenza sinanzelele ukuthi lapho esavela khona kwakungekho lula njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende alondoloze amalungelo abantu. Kuqakathekile ukuthi uhulumende anqande konke okungayenza ukuthi ilizwe libuyele kulabo ababesithathele umkhonomi lokuzibusa kwethu lobuluntu bethu njengezizalwane zaseZimbabwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandeka Mabhena uthe uZibuse wabatsha usekhatshana njalo leli langa alitsho lutho kuye.
Ilanga le-independence liyilanga elibaluleke kakhulu embalini yeZimbabwe ngoba liyilanga iZimbabwe eyathola ukuzibusa okugcweleyo esingathi kuzibusa okugcweleyo ngoba ngokubhalwe ephepheni. Kodwa nxa sesikunanzelela kuhle kuhle akukho ukuzibusa lokuyana, kwaba yikukhululeka ekubusweni ngabalungu kodwa sisiya kubuswa ngomunye umuntu omnyama. Ingakho akula sisindo ukuthi kuthiwe sakhululeka thina silokhu sisa bandezelwa ngomunye umuntu omnyama. Ukuzibusa kwethu kulokhu kusasekhatshana.
Izizalwane zeZimbabwe phakathi kwelizwe nalezo ezisemazweni zizabe zinanza iminyaka engamatshumi ayisitshilagalombili. Ilizwe lathola uZibuse kusasa mhlaka 18 Mabasa ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi inguquko kulokamnumzana Robert Mugabe ukunakekela uZulu labatsha. UMnangagwa uzabe esemkhosini omkhulu ozenzelwa eNational Sports Stadium ozagqitshwa ngomdlalo omkhulu wenguqu phakathi kweqembu elimele iZimbabwe lelakweBotswana. Limele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Le iStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Direct from Washington. Umkhokheli welinye lamacele eMTC unkosazana Thokozani Khuphe ubesemthethwandaba wephezulu uhayikhoti lamhla ephikisa isinqumo selinye icele laleli bandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa esimvimba ukuthi angasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zebandla leli. Ubathabele Masuku usathulela lolu daba.
Obesahlulela udaba lolu e-High Court ngumnumzana Francis Bere, njalo yena uthe usafuna isikhathi sokuhlaziya, ngakho ke umthethwandaba uzoqhubeka uhlala ngeviki ezayo mhlaka 24 Mabasa. Umnumzana Lucas Nkomo obemele icele likaChamisa uthi bebesemthethwandaba bezama ukuvimba unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi engasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zalo.
Enkundleni lapho emthethwandaba besikhangelane lo daba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bebe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimbolo lamalogo ebandla lelo uma besenza umkhankaso wabo ngaleli iqembu asebelibumba abalibiza bethi MTC labo.
Obemele icele likaMakhuphe umnumzana Love More Maduku yena uthi uMakhuphe nguye okumele asebenzise ibizo lelo njalo ikhomishini ebona ngezokhetho izaphathisa ukuhluza lolu daba.
Zvatanga tichiita mesi sichauya kudare nekuti vakhuphe vakasuiwa nevamwe vavo Lamhla besimthetha ndaba ngubamba makhuphe isuwa ngabanye bakhe besithi ingasebenzisi ibizo le-MTC kanye lamakhalazi lokunye. Ngakho silapha sithi indaba le ingakayiphambili ivele i-MTC ngubani, ngoba umakhuphe nguye umongameli osemthethweni kusukela ngesikhathi kubhubha uTsvangirai. Njalo sithi akula ndingeko yokugijima, ngoba lokhu kuzalungiseka ngesikhathi sesisiya ekhethweni. Okwamanje sesilinde ukuthi sizwe isinqumo sodaba lolu ngeviki ezayo.
Osekela umakhuphe unkosikazi Thamani Moyo utheka lansolo ngokwenzakele emthethwandaba.
Angilansolo lakho, ngibona ngani njoba angithi akukapheli kuthiwa izangena futhi nge-Tuesday lapho kuzaba khona le final esizayizwa ukuthi kuhamba njani.
Ukuxabana phakathi kwebandla le-MDCT kuqale ngesikhathi owaye ngumongameli webandla lelo uMui uMorgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ababili khona kuvele kulo makhuphe. Ngemva kokubhubha kukaTsvangirai, idale le-National Executive Council yakhetha uChamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla kwasekuxotshwa umakhuphe. Okuyikho osekukhokhele ekuthini amacele womabili aqale ukulwela ukusebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olethe connection namuhla sixoxa ngelanga lokuthola uzibuse ele independence lona elinazwa kusasa. Kambe lichoni leli langa kini njengabasakhulayo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection, lilami uNtungamile Nkomo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amafektali abo kwele Zimbabwe, kodwa kulabanye njalo abathi iziphathamandla lezi zingaphumelela ukwenza lokhu. Okwamanje umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe uRetired Major General Sibusiso Moyo, uMnumzana Patrick Chinamasa okuhlangothi lwezemali kanye losibalukhulu webhanga elikhulu leZimbabwe uMnumzana John Manguja bakwale Melika lapho abahlangana khona labo somabhizimusi. Kulezinye njalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezixoxisana labo somabhizimusi kweleBrithani ngokuyavula amafektali kweleZimbabwe. Umoyo uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshengisa ukuthi balakho ukuyavula amabhizimusi abo eZimbabwe.
Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo oyenzakalayo eZimbabwe. Bathi bona sebe clear ngemvelo and ngedirection esesiyithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Kodwa ke ingcwedi kwezomnotho ezimele yodwa uMnumzana Arnold Ndlovu uthi akulalutho oluzaphuma kuhambo ezenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuhamba kukhangelelwe sibili, ngoba indoda edingayo ayitho angeke idinge ihlezi phansi. Ukuhamba kwabo akakumangalisi ngingakufaka ngaleyo ndlela, kodwa intombi ayisihambi siyakhombisa anxaka lenkulu ukuthi into sezatshintsha. Nxa ezele yona inhle isithombile, amajaha ayibona ukuthi hayi leya ntombi isithombile. And ungakhohlwa ukuthi khona vele amehlo omhlaba wonke vele ade eseZimbabwe. Akula okutsha abangakuveza. Into enkulu yukuthi baveze isimo esikhangayo sikahulumende esizenza khona lo muntu ole mali angabi lokwesaba.
UNdlovu ugcizelele esithi osomabhizimusi bakwamanye amazwe besaba ukuthi umumo wezombusazwe ungaba mubi kakhulu njengoba ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzayo.
Into enkulu ingxaki abazihlandayo yokuthi khathe silanda ukhetho, so baningi abathandabuza ukuthi khona kuyawela ngaphi.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Phesi Mcijo, ingcwedi kwezokudlelana kwezisebenzi lohulumende.
Akulalutho engibona ukuthi baza kuya lalo, ngoba uzothola ukuthi osemabhizimusi ngabantu abalemali zabo abafuna ukuthi bayezifaka lapho okusebenzeka khona. Ukanti-ke behlulekile ukusebenza for the past 38 years, lokhu beyiphathi inye, lokhu bele-same manifesto, same policies, indlela ezifananayo.
UMcijo uphinde wathi abanye osomabhizimusi lokhu besethuswa ngumthetho wokwabela umnotho wabansundu kweleZimbabwe o-Indigenization Act loba nje usanda kuguqulwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Engikwaziyo ngabosomabhizinisi ukuthi basakhangele futhi lokuthi khona ama-elections bazahanjisa njani njengoba lokungena kwabo bangena ngendlela ekhanya ingaqedakali.
Bakhona njalo abalemibono engafanile kaNdlovu lomcijo. Omunye wabo ngukansila wakobulawayo unkosikazi Lilian Mlilo.
Ngibone ngani bangenelisa ukuthi bakwenze khona lokho. Ngisho ngokuthi isituation eZimbabwe andibona yibo abasukileyo bebona lo mumo seZimbabwe ukuthi abantu bathwele nzima njani, bafuna imisebenzi, abantu bathwele nzima ngesimo lesi esikhona esisiya kuso lesi sama-elections. Bangathi bekhulumisana labo ukuthi babuye u-election esedlulile, ngibone ngani bangavuzi.
Osekela ibandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule laye uthi zisebenza kadalala iziphathamandla zikahulumende ezidinga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Into abayenzayo sibili izaluthola usekelo olukhulu kakhulu kwabamabhizinisi ngoba umpresident uhle waseqala egijima esehle egijima esithi yena hhayi iZimbabwe ivulile amasanga ama-investors ababuye bezoinvest eZimbabwe.
Uphinde wathi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshelwa amanga ngabantu abakumabandla aphikisa elibusayo.
Yibo abantu abasupportetha inhlelo zethu ezokuthi ilizwe lethu lithuthuke phasi phambili ngoba bona bafuna ukuthi ngelilanga kodwa abakukhalelayo ukuthi bavuke bebusa ukuthi into zilunge ngabalandaba lakho lokho kodwa bona bakhalela ukuthi kona kwala kuhlale izinto zihlala zilukhuni eZimbabwe bengavumi njalo sokulo tshintsho bengavumi nje ngokuthi bona bafuna ukuzilungiselela bona.
UNdlovu uthi uhulumende weZimbabwe uphila ngamanga kuphela hathi izenzo.
Kulo uhulumende lo sesizwe izithembiso ezinhle kakhulu but singabantu abahlanekileyo thina sesazizwe izithembiso zokuqala dabe sihlala sizitshelwa njalo nje yona leli ibandla lezanu-P F. So amadoda lawo khona okukhulu abaza kutshintsha kumbe asebekwenzile ukuthi sithembe ukuthi bazaguqula izinto hhayi angiboni njalo kuyakukhombisa phandle ungakakhonjwa ngikhaya lako futhi hhayi akusize kukuncedile ngoba nxabe kuyo somabhizinisi abana kumele bemukelwe yithi kuyukuthina sesitshengisa injabulo nalokho sesikhathi sitshengisa kuthanda abuza thoma sikubona silanda ukhetho imazane ukudlalisa nje ngama-resources esivele singelawo.
Ilizwe leZimbabwe elagcina ukuthola usekelo lwezemali oluvela emazweni atshiyeneyo ngomnyaka ka-1999 lizama ukuvuselela umnotho ngaphansi kukahulumende kaMnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli esikhundleni nyakenye. Ngiqhubekela phambili sehluleka ukunqoba iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos emidlalweni yalonyaka eyeCast League laka Premier Soccer League. UJoseph Njanji usathulela lolu daba.
Isimo sengalani ngemva kwemidlalo yesithupha kusigaba seCast League laka Premier Soccer League siveza ukuba iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane yile miklomelo emithathu. Le miklomelo liyithwele ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa emidlalweni emithathu ukuthi kweminye emithathu linqotshiwe. Umsekeli weqembu leDynamos uNyasha Chiweshe uthi akaselalo ithemba elokuba iqembu leDynamos likhona lizavuka lincintise ukuphakamisa isicoco.
Hayi, mina ngikho happy ngendlela ithimu yenza ngakhona. Hayi, kare sisifighter nje relegation mbona nje imali esikhona la sokufighter relegation yinto esikhona ola kuphika hayi into zivele zaphambaniseka kuphuma inkulumo zalo wade kuthiwe kabhadala imali zakhe lama players. Ikwapho uphamansi yonke ndakhona ukuthi every season kuyabuild team ngathi every season kokubuya lilo kwezenini team kwabo because amaplayers every season abaliwe inxa ukuthi abakhiphe imali.
Iqembu leDynamos lileze PC Caraiba elihlezi emsileni wengalane lile miklomelo emibili yiwo kuphela amaqembu angakanqobi kumidlalo yalonyaka. Phezu kwengalane iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi esinqongweni ngemva kokunqoba ele Harare City nge-3-1 ngomgqibelo. Kwathi lelo ebelikhokhela emavikini ayedlileyo elenkeza iPlatinum lona laba ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Shapani Mine. Zombili izimbamgodi zelitshe lePlatinum zile miklomelo elitshumi lesithupha iqembu ngalinye kodwa ele-FC Platinum lihlezi phezulu ngoba lihlohle kaningi. Iqembu elisile ngesikhala senalithi yawogunyulweni kwisigaba saphezulu elebulawayo esithi kuzamele libophe ziqine njengoba liyala lilokhu lisehla engalaneni yemiklomelo njengoba seliphenduke umthajuzwa. Abafana bakamasipala wedolobha lakobulawayo basendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwenkalane yemiklomelo bele miklomelo emine. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yebo, mthwakazi omuhle.
Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni usukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Neymar elithi libisele ekhaya iziphepheli zohlobo lweRohingya ezimbalwa. Ikansili ebona ngezomvikela kunhlanganiso yamanyano ngomazwe omhlaba eUnited Nations Security Council isisole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yele Mali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kule Mali sibika ukuba kubulewe isoja elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu. Walimala amanye amasoja ambalwa akuqela ayisikhombisa adabuka kwele France. Sesiyalitshayela ke ezomculo sitshaye ke iSoul Brothers like lizwele sibo ukuthi sinambithe kancane. Ngokanda kanda labo phela ama Soul Brothers besithi uSomandla. Singake hlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezigokela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzele abantwana idili eHarare lamhla lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe elikhona kusasa. umkhokeli welinye lamacele le-MDC unkosazana Thokozani Khuphe ubesemthethwandaba waphezulu e-High Court namhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eleBritane leMelika zizakwanelisa ukuganga osomabhizinisi bakwanye bakwamanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo uCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.